A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, the Women's Roundtable, this Thursday, July the 8th, 2021. And I'm Marvelous Nhlanga Nyawuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., because of the COVID-19 pandemic.
And I'm your host, Sithandekile Mhlanga. Today, you'll be looking at a variety of issues, starting with the COVID-19. Whose cases are going up every day, according to the Minister of Health, seeing that so far Zimbabwe has 60,227 cases, which were recorded since the outbreak, the beginning of the outbreak in March last year. However, there are 42,330 recoveries and 1,973 deaths.
And to date, Standakile, we have 819,000 people in 58 who have been vaccinated against COVID-19. And we've also seen today Zimbabwe receiving a batch of COVID-19 vaccines from China, which are supposed to alleviate the shortage in the country, because we've seen in different areas people lining up for the vaccine and not being able to access it.
Yes, and we did speak to the informal traders in Bulawayo, who also have their own program targeted for them to vaccinate. And they are also saying in some centers the vaccines ran out. So this will be some welcome news to most centers, and not just Bulawayo. Throughout the country, there is a shortage of vaccines, according to people who stay in those areas, especially the first dose. And the second dose, some people say they have to travel far to access it, meaning if there was the first dose and second dose in areas close to where the people are, then the vaccination program would even be more successful. And talking of the vendors, we are hoping we'll get some informal traders to talk to, who will shed the light on what's going on, because they've been saying they could be super spreaders too, since most people buy from them and they don't have time to go and vaccinate in areas that are very far away. So they would rather have the vaccination program coming from them. And this is happening as the government is saying these cases are rising every day. We saw that just yesterday alone, there were 2,264 new cases and 34 deaths.
Yes, sir. And we've seen that the government and the Minister of Health has also identified some areas in the country that they say are hotspots, where they're actually telling people to be very aware and to exercise wearing masks, social distancing, and washing of hands. And those are Kariba, Chidamoyo, Karoi, Chinoi, that's in Mashonaland West, Mazowe, that's Mash Central, and we also look at Seke, Mutoko, Chirezi, Mashingo, all those areas have been classified as hotspots. And we also look at Nkulumane, Emakandeni in Bulawayo, and also Harare itself and Kwekwe, where we saw the Minister of Health actually extending the lockdown in Kwekwe in the Midlands, because they said that was one of the biggest hotspots in the country.
Yes, and just the new cases alone, we see now the most cities are getting, provinces rather, getting above 100 new cases. And we see that in Bulawayo yesterday, they recorded 122 cases, but we're rather going with 336 cases, and Mash West leading with 401 cases, meaning that's what's contributing to the daily high cases that are rising in the country. Yebo ke Marvelous, kulabo ke abasanda ukusixhuma kathesi, sikuhlelo ke le live talk, i women's round table, lapho ke siyabe sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19, sikhangela ikakhulu okukhathaza abesifazane ngalesi sikhathi igcikwane le-COVID-19, lo mkhuhlane we-COVID-19 usidla ubhedu elizweni. Siyabona ukuthi ugatsha lwezempilakahle luthi selokhu waqhamukayo umkhuhlane lo sowahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha, i-60,227, kwathi wabulala asebezafika-ke inkulungwane ezimbili 1973 kodwa siyanazela ukuthi lokho akuthi ukuthi ke bayi 60,000 abathwelele umkhuhlane kulaba yi 42,000 yebo phela amachumi azinkulungwane ezedlula inkulungwane ezingamachumi amane yi 42,330 aseba silayo kulo umkhuhlane sikhangele futhi ukuthi kulohlelo oluqhubekayo lusaqhubekayo lukahulumende olokuthi abantu behlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane iwe vaccination njalo sikhuluma nje sokuhlatshwe abedlula inkulungwane eziyisitshiya galombili amakhulu enkulungwane lezo i-819,058 abasebeyamukele lomjovo sinanzelela njalo ukuthi ngesuku ngesuku lokho liqansa inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngoba izolo nje ugatsha lwezempilakahle luthe sebedlule inkulungwane ezimbili abahlaselwe yilo mkhuhlane i-2,264 ama-new cases wabulala ke abangamachumi amathathu lane i-34 yikho ke uhulumende uyaxwayisa kakhulu abantu ukuthi belalele isiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane sibona ukuthi kule ndawo kuthiwa ama-hotspots lapho odla khona kakhulu ubhedu njalo sisizwa njalo ukuthi namhla uhulumende wamukele amanye amajekiseni njalo edlula ke izigidi ezimbili 2 million wona lawa kuthiwa ngama-vaccines ngoba iningi belikhala ngokuthi ayasilela endaweni eziningi abantu bathi akwafici ke eyokuqala le i-first dose ukuthi ke yesibili betshela ukuthi baye kude ukuze bayifinyelele lapho abangenelisiyo khona ngoba kudinga ukuthi begade ikakhulu emaphandleni ngesikhathi kuvunyelwa ibhasi zenkampani yezukho kuphela le mijova yakhona manje abanye bathi abakwenelisi lokho ngabe uhulumende ulethani ama-vaccines amaningi endaweni eziningi bemukele lowo mjovo yebo ke mavelas
Yes, sir. Kune avo vachangobva kusvika muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Pano pachirongwa chedu nhasi tichange tichitarisa isu nyaya yedenda rechirwere cheCOVID-19. Tichitarisa isu kuti nhasi hurumende yazivisa iyo kuti yawanikwa ichitambira nhomba dzeCOVID-19 dzinosvika idzo 2 million kubva kuChina. Saka taona gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga uyezve nevamwe vavo vemuhurumende vachienda kunhandare yeairport vachinotambira nhomba idzodzi saka nhomba idzi dzinonzi dzichashandiswa mukuedza kubatsira kunyanya kunzvimbo idzo dzatiri kuona kuti nhomba idzi dziri kunzi dziri kushota pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro July 7 pane vanhu 60,222 vakabatwa nedenda irori recovid-19 kubva muna March gore rapfuura tositarisa zvakare vakabatwa nedenda iri vakarikunda vari pa42,330 kwozouyawo vakabatwa nedenda iri vakarasikirwa noupenyu vasvika pa1,973 deaths totarisa avo vari kubayiwa nhomba yechipiri kana kuti yatingati pasecond phase yecovid-19 pari zvino vanhu ava vasvika pa819,058 vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yecovid-19 totarisa zvakare kuti bazi rezveutano vari kuti ivo uwandu hwevanhu vakabatwa necovid-19 ava vangati vanew cases wasvika pa2,264 nezuro uyezve 34 vanhu vakawanikwa ivo vachishaya totarisa nzvimbo dzavari kuti ivo vari kuyambira vanhu kwavanoti ivo mahotspots nzvimbo idzi dziri kutaurwa idzo kuti kuri kunzi kukariba kuchida moyo kukaroi kuchinoi ndokumachinaland west kumazowe kumach central totarisa kwamutoko kwaseke kumachikisi kuchiredzi kumasvingo masvingo provinciwo zvakare iyoyo totarisa kumanorthern suburbs yemubulawayo vari kuti kunkunumane nekuemakandeni kuri kuwanikwa iko vanhu vari pamahotspots tozoti muharare nekukwekwe uko takaona kukwekwe munguva yapfuura kwakaitwa iko lockdown yakanzi ndaimbowedzerwa kuitira kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri recovid-19 umboti dzikei saka apo tangatiri kuona gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga nevamwe vavo vemuhurumende vachitambira ivo nhomba yeCOVID-19 saka zvimwe zviri kuitika izvozvi asi zvakare pane zvimwe zviri kuitika panyaya yekuti wandi hwenhomba huri kutinetsei munyika pari zvino saka tichange tichitarisa kuti zvichasanduka here mushure mekunge nhomba idzidzi dzasvika dzawanikwa dzichisvika munyika tombootarisa zvakare hurukuro yatakaita nevamwe chiremba vemuno muamerica vachitaura ivo pamusoro pekukosha kwakaita kubayiwa nhomba iyi yeCOVID-19 regai tinzwe kwavari tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Simbiso Ranga tiri pano tichida kukurukura pamusoro penyaya yeCOVID-19 vaccine kana kuti nhomba yeCOVID-19 vaccine zvakakosha sei kuti vanhu vabayiwe nhomba idzi
Hi, Marvelous. Chakakoshera kubayiwa nhomba yeCOVID-19 ndechekuti ndoo mushonga unoita kuti tipedze COVID-19. Kana munhu abayiwa nhomba anoita yatinoti iyo immunity kana chansi yekuti akazosangana nemunhu ane chirwere even akava in contact it doesn't mean anoita an infection kana kurwara and it's likely that kana munhu abayiwa nhomba haachanyanye kuparadzira chirwere kune vamwe
vamwe vari kuti ivo munyika yezimbabwe vamwe vari kuwanikwa vachibatwa nedenda iri recovid-19 ivo vabayiwa nhomba zvinofamba sei ipapo
Marvela chandingataura ndechekuti of course zvinoenderana nekuti munhu abayiwa nhomba ipi uyezve nguva yabayiwa munhu nenguva yaanowana chirwere saka as we know nhomba depends some of them dziri very effective like izve Pfizer kana vana Moderna anenge ari kunzi they are like 94-95% effective but dzimwe nhomba my effectiveness yayo inenge yakadzikirira kana kuti efficacy pamwe kuma 60% and we hear like Sinovac inonzi iyo is about 51% effective so it means that pane vanokwanisa kubayiwa nhomba vakakwanisa kubata chirwere futi especially kana vanhu vakawanda vasati vabayiwa nhomba saka kana tisati tava neyatinoti herd immunity iyaya yokuti population yava more protected in general it means that there is a high chance yokuti vanhu varambe vachiparadzira chirwere
zvamira zvakadaro munokurudzira here kuti vanhu vaenderere mberi vachibayiwa zvavo nhomba iyi kunyange vamwe vari kunzi vaakubata zvakare chirwere checovid-19 kunyange vabayiwa
chandingatova nechekuti its better kuti munhu abayiwe and the sooner why is because that gives you a better chance kuti usabatira chirwere even ukawana chirwere vazhinji havazonyanye kurwara as if compared kumunhu asina kumbobayiwa nhomba because kana munhu abayiwa nhomba kune atinoti maantibodies aya anodevelopwa nemuviri saka ndiwo kana kuti masoja anorwisa virus yeCOVID-19 so it might be the case kuti maybe unenge wava ne like 30% yemaantibodies anodiwa that's better than having 0% So you are at a better chance of fighting chirwere cheCOVID-19. Even ukabatira, munhu akabatira chirwere, haazonyanye kurwara. Vamwe havatomboende mumaintensive care unit compared kune vanhu vasina kubayiwa nhomba zvamuchose. And also, you know, as we mentioned, kana munhu abayiwa nhomba, chance yokuti aparadzire chirwere kune vamwe inenge yava shoma. So that is also a good thing. You protect your loved ones, you know, vabereki, vana, and so forth.
Ko iyo herd immunity inogarwa ichitaurwa chii chaizvo?
Herd immunity chandingataura in a simplified way, Marvelous. Ndechekuti kana munhu ane danga remombe, kana mombe dzakawanda mudanga umu dzikange dzabayiwa nhomba kana kuti vanhu vakange vabayiwa nhomba it means pakazoya imwe mombe kana dzimwe mombe dzinenge dzine chirwere cheCOVID-19 hadzikwanise kuramba dzichiparadzira mudanga because vanhu vari mudanga kana kuti mombe dziri mudanga dzakabayiwa nhomba already saka it means as more people get vaccinated kana kuti vanhu vachibayiwa nhomba it means utachiwana huchakwanise kuparadzirwa within the community zvaakureva kuti even pane vashoma vasati vabayiwa vanenge vaakuprotektwa nekuti majority yakabayiwa kudhara
Motipa mazwenye kupedzisira panyaya yekuti ivo parizvino vari kuraramawo munharaunda dzakawanda. Tinoona kuti muZimbabwe wandi hwevanhu vari kubatwa necovid-19 huri kukwira, uyezve kune dzimwe nzvimbo kwatotaurwa kunzi mahotspots parizvino. Mungavakurudzire kuti vaite sei?
Chandingakurudzira Mavelasi ndechekuti vaya vasina kubayiwa nhomba ngavabayiwe at the earliest convenience. The second thing ndechekuti even though vanhu vabayiwa nhomba, since vazhinji vasati vabayiwa muZimbabwe, especially nguva inei yechando yekuti vanhu vanenge vakaungana mudzimba and so forth, ndo panonyanya kupararira atinoti ma-respiratory tract infection like iyo COVID-19. It means that pese patiri kufamba kana patiri kusangana nevanhu, tinofanira kuacta kana kufamba as if tine chirwere kana vanhu vatiri kusangana navo vane chirwere, which means mameasures aya akagara achikurudzira social distancing, kuavoid crowds, kuita basic hygiene, nezvimwe zvakadaro. Kana uya anenge arwara okurumidza kuisoletwa nekuonekwa nana chiremba otestwa in an expeditious manner, ndo kudzivirira kwatingaita chirwere.
Aiwa, tinotendai saizvo dzatsindisoranga kunge maka muinesu pano pachirongwa chedu.
Thank you very much, Mavelasi. Iwe nezvarakanaka.
Aiwa, tinotenda. Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune nyanzvi yezveutano uyezve vari chiremba Dr. Simbiso Ranga, vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kuti vanhu ngavarambe vachibayiwa nhomba idzodzi dzecovid-19 kuitira kuti pawanikwe inonzi iyo herd immunity. Zimbabwe inoda kuti iwane vanhu 10 million kuti vabayiwe kuti nyika ive iine herd immunity iyoyi. Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai ari kuNorton vataura nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi pamusoro pekushayika kwemvura panguva ino yecovid-19, vachichema zvakare kuti kuzvibhorani hakuna social distancing. Regaiti
mvura iri kunetsa iye zvinozvi kugara netsvina uku hakusi kuda inyaya yekushaya mvura kutoti hakutoriina mvura yacho. Zvibhorani dai zvawedzerwa pamwe zvaita naniwo.
Saka chamunofunga chii chingaitwa nehurumende kuedza kupedza dambudziko remvura ramakatarisana naro muno munoton?
Kana isu rakwari vasingakwanisi kuti paipa tete vatiwedzerewo zvibhorani kuita tutu kana zvibhorani panzvimbo zvinani.
Asi ka muri kubhadhara mitero?
Apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mugari wekunoton vachitaura ivo pamusoro pedambudziko remvura ravari kuti vari kusangana naro panguva ino yecovid-19. Regai tinzwe zvakare kubva kune mumwe mudzimai.
Asi patete tichikubuda vanofika pakurovana ipapo pachibhorana.
Ko iyo kanzuro iri kumbotiwo kudii? Makatarisawo nyaya yekuti muri kubhadhara mutero kukanzuro mazuva ose.
Kanzuro hapana izvinotaura, asi vanhu hakungotaura. Munozoita nhu anotaura kwasina kukwesa hazvina chikwerete kuzvinwa here ndimwe nachikwereta nzivheta. Saka hanzu dzacho isi kufamba zvakanaka tii padambudziko remvura asi ndizvaa.
Aiwa, apo tiri kuona vagari vekunoton madzimai vari kuchema-chema panyaya yavari kuti iyo nyaya yekushaya mvura yekushandisa panguva ino
yecovid-19.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa nhunda dziri kutaurwa idzo dziri kusanganikwa nemadzimai munzvimbo yeNorton apo vari kutaura ivo kuti nyaya yekushaya mvura yekushandisa ndiyo yanetsa. So we're hearing there from some women in Norton where they are saying that during this COVID-19, they're having issues of access to water. Because when they go to the boreholes, there's no social distancing, and they, you know, they feel that the council in Norton is not doing a lot to alleviate their problems of trying to access water.
Yebo ke lapho ke besisizwa ke abanye abahlali ke bemalokitshini abare bekhuluma ngokuswelakala kwamanzi okwenza ukuthi nxa sebelayinile laphana ezibholaneni sebe abasaqhelelani ke sokubangela ukuthi kube lokuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19 ngoba sizwile njalo lo udokotela udokotela Simbiso Rangalai chasisa ukuthi hhayi abantu kumele belandele zonke iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ngoba nxa abantu besondelelene kwenza umkhuhlane le uthelelwane lula. Sibonile njalo ukuthi bekusenzakala okufanayo ke isengathi lapho ade kuhlatshwa khona abantu abaningi ke kubulawa izolo kuthiwa abantu sebesondelelana kakhulu okungabangela njalo ukuthi igcikwane leli limemetheke. Ngakho abantu ke bebekhuthazwa ke ukuthi beqhelelane ukwenzela ukuthi kunga igcikwane leli lingamemetheki. Sikhuluma nje kathesi okwamanje sisamelele ke omunye umhlonitshwa wethu ozabuya ke asichasisele okuningi ukuthi kuhambe njani ngalolu daba. Kodwa ke okwakathesi ke sizaqhubeka ke ngohlelo lethu sithathe omunye ke umhlonitshwa wethu esilaye Marvelous.
We were hearing there from Star who's just telling us that we're waiting for our other guests. But I think we have one of our guests who's here right now. So let's bring them onto the program and just hear what's going on in Harare. Hello, my Gungo.
Hi, Marvelous. How are you doing?
I'm great. How are you doing?
No, I'm doing good.
Tell us about your organization and how are you working with women during this COVID-19?
Okay, so Marvelous, our organization is called Voice of Peace Organization. We work with women, children, especially most vulnerable groups. Eh? Mm-hmm. So, I mean, before even the COVID, these are vulnerable groups. So for them, COVID actually worsens. It worsens the vulnerability in so many dimensions, in so many dimensions. So when it comes to women, we are seeing that because most of the women that we work with are those women who are vendors, women who sell things for them to have, you know, to make a living, mm-hmm. to be able to put food on the table for the children. So they are facing so many challenges when it comes to their markets. Like right now in Zimbabwe, I think we are heading towards a total shutdown, a total lockdown where we'll be staying indoors. Because right now, by 3 o'clock, all shops must be closed, and by mm-hmm. 6:30, you must be indoors. So you find for those women who sell their products, the customers are the ones that are rushing home because they want to be home because of the, you know, rules and regulations that are actually affecting us now. So no one is no longer buying their goods. You know, if they sell perishable things, now their perishable things are rotting, and you know, people, they don't have excess cash to buy their products anymore. So that has reduced, you know, the income that they used to gain each and every month. So that's the challenge that we are facing right now. So in most of the cases, what we are now doing is, it's more of encouraging them. It's more of counseling them. It's more of boosting their confidence because things are bad. I don't want to lie, Marvelous. Things are bad. Women are struggling, especially women that are, you know, single mothers. You are a mother, you are a father at the same time. You must put food on the table for your children. We are seeing a lot of things that are happening. We have a lot of women coming from different locations. You know, some you talk of airport, some you talk of Mfakose, some you talk of Highfields that are actually now into prostitution just to try and make a living. So what we are doing is more of encouraging them, more of boosting their morale. And at the same time, we have come up with food hampers that we are giving to those who are really, really in need. And to be honest with you, this time, it's like the need is just too much. Because even those people who used to afford before, they are now vulnerable and they also need some handouts. So we are also giving handouts, and it's just a matter of, you know, those that we can afford to help, because the numbers are just overwhelming, marvelous. Isusu, sangano redu kana kutoganaisheni edu mavelas, ino the Voice of Peace Organization. Saka tiri kushanda nemadzimai, and not just nemadzimai, even nevana, because you find kuti vana mai nevana kazhinji ndo vanoaffect kasterage kana kwaita disaster kudai. Nekuti handiti tinoziva kuti disaster chinhu chisingagadzirirwe, chinhu chinongoerekana chauya. Ende iri disaster ratinaro recovid ranyanya kuipa pakuti rasiyana nemamwe madisaster aya ekuti munoziva kuti kuchazoita disaster. Iri rakangomuka ratovepo. Saka madzimai akawanda toshanda nawo isusu, madzimai anorarama nekutengesa tengesa. Iko zvino kuti vatengese zvinhu zvavo, makastoma anowanzotenga ndiwo akumhanyira mudzimba. Like izvozvi kutaura kwandiri kuita muZimbabwe, vanhu vanofanira kuvhara mabasa na3 o'clock. Vanofanira kunge vafamba vaamudzimba na6 o'clock, vanofanira kunge vaamudzimba. Saka vanhu vanovasi vatengera vaya vaya vavharirwa mudzimba, havachisina makastoma, havachisina mari yekuti vararamise mhuri, havachakwanisi kutenga zvekudya. Saka you find kuti most of them are discouraged. Teichida vekukurudzira nekuvakurudzira nekuvakansela nekutaura navo. Uyewo zvakare tine chirongwa chemafood packages tinobatsirwa nemawellwishers kuunganidza toisa kana kuti mafuta, sauti, flour, mabasic needs tounganidza topa vatinenge takwanisa, because manhamba acho handidi kunyepa mavelasi. Vanhu vari kutambura iko zvino vakawandisa, chero vanhu vaimbokwanisa vaya kudhara, vamwe vavo havachakwanisi nekuti upenyu hwaoma.
Sei zvamira zvakadaro? Nekuti mati vamwewo vaimbokwanisa kudhara, pari zvino havachawana chikwanisiro.
Vamwe vachona havachawana zvikwanisiro nekuti pakaitika disaster mavelas, makambani akawanda akaafektika handitika. Saka you find kuti mumabasa umu zvinhu hazvisati zvadzokesana. Kana vanhu vaimbotambira mari yavaitambira, iko zvino yakadamburwa, nekuti chero muridzi wekambani anenge achiti iniwo handichakwanisi kukubhadhirai mari yakakwana. Vakawanda vacho even vane varume, vane madzimai ane varume, varume vavo vakawanda vacho havachisiri pamapei. Vamwe ndo vakatobuda basa zvachose, nekuti disaster rakaita kuti makambani mamwe akawanda avhare. Saka makambani zvaakavhara, varume vakawanda vakabuda mabasa. Kana mudzimai anga ane murume waaitarisira kuti ndiye achamubatsira, murume uyu akabuda basa, iye wacho ari kutengesa tengesa, but vanomutengera havana, nekuti disposable income yevanhu vanositenga yava limited, mari yavashoma iri kutenderera. Saka zvabva zvanyanya kuoma nokuda kwedisaster irori.
Ko, panyaya yekugarisana mumba muri kuona zvakamira sei? Panyaya yatinombonzwa kuti nyaya yekushungurudzika mudzimba yevarume nemadzimai zvakare yatikwirei, zvakamira sei? Nekurambana
mavhelasi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndoda kuti titaurira nechokwadi, mukugarisana mudzimba hazvina kumira zvakanaka. Uchiona ndiri pano kudai mavhelasi, mazuva apera mairawa ndandichitori kume kwakaitika nhamo, munhu watinotoziva anoshandawo basa rake risingamupe mari yakawanda, akatora mushonga akanozviuraya musango takuda kuenda kunenge uko kunonzi kuchiveroko. Akangotora murume akangobuda mumba, akatora mushonga wemakonzo, akatenga dhiringi nedovi, akazanganisa kuitira kuti kana amwa mushonga uya weroga udzike. Akazviuraya nekuti ari kuti akatarisa mhuri, iye wacho haachakwanisi kuriritira mhuri. Urume hwake aakuona unge hwaparara. Haachisiri munhu uya anogona kumira with pride achiti ndinokwanisa kuchengeta mhuri, kuti atarise vana vake nemudzimai vachishaya chekudya. Saka akashaya akamubatsira, akangoenda akanozviuraya. Saka mudzimba mukugarisana tiri kuona vakawanda vari kuzviuraya, tiri kuona kurovana kwakawanda, domestic violence yamuka yasimuka, manhamba akurisa. Tiri kuona zvakare madivorce akawanda ari kutoitika nokuda kwekuti mudzimai anenge achiti kana zvakadai hapana chanichagarira. Saka zvinhu hazvinombomira zvakanaka mukugarisana mudzimba.
Batai makadaro ipapo, ndimbounza Star, maybe if you can just share with us the story that you just told us about the man who committed suicide. What happened?
Okay, so this is quite a very young man, huh? He only had two children. Eh? So because this man, his earnings, they are now next to nothing because of the salary cuts that are going on. And we can't blame the company owners because they also can't afford to pay them anymore. So what he simply did was he bought Roger, you know, peanut butter and a drink. Then he drank the Roger. He killed himself because when he's, I think he lacked someone who could counsel him. His ego is challenged as a man to say, you know what? I cannot now afford to look after my own family. I can't feed my two children. I can't feed my wife. So it's like I'm defeated. He felt like he was defeated by life. And he chose committing suicide. So there are so many things that are happening, so many suicides that are happening, so many, you know, murders that are happening, so many domestic violence issues that are rising. Things are not okay. So many divorces are going on. Like I told you, Marvelous, when I'm talking of prostitution, I'm not talking of, you know, because normally people think those women who are not married are the ones that go for prostitution. I'm talking of women that were decent. Decent women that we used to know and respect in the society. Now people are opting to go out and prostitute just for them to put food on the table for the children.
Thank you so much. So how does your organization help in such an instance?
So we are into counseling because we are well known for counseling married people. We are into families, marriages, and so we are offering a lot of counseling to so many people. And now, you know what, Marvelous? You know, Kudara, we used to counsel those people who were just in, like, maybe say Harare, a few, you know, walk-ins, people who just come to our office and say we want counseling. But right now, I'm telling you, we counsel people from all over, from Botswana, Mozambique, South Africa, especially South Africa. And we are doing more of online counseling, like on Zoom, or we use Microsoft Teams. Why? Because so many people are having challenges. And because they are not near us, they opt to phone or to send WhatsApp messages or to go on Zoom. And we don't even talk about the walk-ins, because the walk-ins numbers have increased. So we are into counseling. We try and, you know, counsel them and boost their confidence, boost their self-esteem. But that is not enough. So we are also doing food hampers. We have people that are well-wishers. In most of them, they're in America, or some of them are in UK, or, you know, or locally. They give us money, or they send, they buy groceries. So we come up with food hampers. Then we give to different families. But because the numbers are overwhelming, it's just like a drop in an ocean, because so many families, they're actually suffering.
Thank you very much. Please stay on the line. Asta.
Iyaluleka abanye abantu abafikelwa ngokuningi njalo lapho besitshela ukuthi hayi labo ke abanye babebuyaliwa lapha ezindlini abanye ukhona wazibulalayo ngoba isesehluleka ukuthi anakekele umndeni wakhe ngakho ke wazibona ukuthi hayi sehlulekile kakhulu ngokungcono ke azibulale ngakho ke bayeluleka laba bantu ukuthi hayi beqhubeke kuhle ngempilo yabo abalwayo ezindlini ngoba sobethola behlezi bonke ngenxa ye-COVID-19. Yebo ke njengoba ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi sizaxoxa ke lo Nkosazana Debra Mkasa ke isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association. Silayike lapho ke inye ingxoxo esiqhubelaye ke sizwe ukuthi ubesithini ke ngohlelo lolu lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okwenqabela i-COVID-19.
Endawo injection kanti ingasekho. So ngokunye lakho sicele uhulumende ukuthi kafake kathumele ama-injection ebe maningi ngoba ama-vendors maningi. Informal sector iningi bebengathi baphuza bebeslow kakhulu ekwenzeni ngoba sike sazika izindawo sokudla sekusile. Abantu ade belayini ephandle bebaningi le social distance kanti ingasekho. Abantu sebechaya amazikoroni lawo uyananzelela ukuthi sikhuluma ngesisebenzi phela. funa kuti senze masiyane because they say time is money. So kuna pano kuhlala bevukele kusene ngama 6 o'clock. Abanye bebesithi bafike ngabo 5 6 bebamba iline. But kuza kwachawa ma 3 beloku bengakahlala. Ngaba faka ama points ebe maningi. Than ukufaka this take for instance kosokusile lapha bekusebenza ihholo kuphela but abantu kade bevela kosokusile kade kuyinkulumane yonke ithathela lehafu inketha njenge-BVTS yacela ukuthi ngawo sithi kaze uyafaka even noma yematende kakufakwe sibili izindawo zibe ziningi sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa beyavula amabhizinisi abo kube le chaos sibili ngoba sinezindawo sinama-pictures izindawo nje sithatha khona like e-country park abantu bebeminyene kakhulu njengoba sisho ukuthi i-process yakhona ibislow kakhulu ngingathi
yebo ke siyabonga ke uDebra Mkasa singathanda njalo ukuthi ke sizwe lapho asichasisela khona ngokuthi baqhubeke njani ke ngalolu hlelo njengoba ke bekulengxabangxoza yena liyana ke eyomsindo ebisenzakala manje bakuphathe njani lokho
sibhizisibili siyakhankasa sinama-bailiffs silabantu abavakatshayo bevakatshela izindawo bebona ama-vendors ukuthi bathengisa ezindaweni ezi-clean bathengisa begqoka ama-mask bathengisa be-sanitizer lanamhlanje basukumile ama-bailiffs sibabiza ukuthi ngama-bailiffs sibathi ngabangane bama-vendor labo futhi bengama-vendors abahamba bekhuthaza ngezindawo ngezindawo ukuthi kabasebenze kuhle besenza khona lokho okuvunyelwayo so namhlanje bebengenile besabalele yikho lapho abanye abathole khona ama-reports anjengawona lawa ukuthi abanye bebesisaba ukuthi behlaba abanye besithi sokuzima zahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi so lakhathesi silokhu siqoxisana labo abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singayenza njani ukuthi izo ubuningi lobo singathi siyabavimbela abanye bathi ngcono sibe lama-inhaila kwezokuthi sibe sibatshela ukuthi benganamathelani abanye bathi hhayi sibabizeni ngezigaba manje umuntu phela kuzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hhayi wona uyabuya ngesikhathi esingaka ngabasebenzi bantu so engiloyisayo ukuthi ngawo uhulumende lo-councili local government yethu kayifake indawo even ukuphitch ama-tents even ukuhamba ngezimota bebe ngezindawo ezithiyeneyo behlabe abantu kudlule ngoba ukuhlaba umuntu ngibone ngathi kakuthatha even i-5 minutes so kungayenzwa njalo ngibone ngathi kuzaiza le-tension naleyo kuzayenza futhi labantu bengabuthani kakhulu ngoba singakubekela kunjalo ngibone ngathi inhlanganiso yebulawayo vendors and traders association inanzelela ukuthi heyi nxa singakwekela kunjalo kwayenza ukuthi le mkhuhlane amunye kade ngalayo uzayithapha khonaphana ngoba unanzelela lo ukuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene abanye bayafuqa bayawisa amamaski abanye becine bengababambeneyo kungayisikho khona lokho okufunekayo ngomthetho we-COVID-19 ukuthi abantu kabayenza i-social distance lani. So siyacela nje uhulumende simbonga njalo simtshayele ihlombe ngokusizwisisa ngithemba lakhathesi uzazwisisa ebona ukuthi abantu ngendlela abaphakame ngayo injection iyafuneka injection bayifuna abantu so sithi that is lokho kokugcina ukuthi sinanzelele nokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edrobheni ukuthi kunanzelele ukuthi umuntu usebenza nga siyacela njalo uhulumende ukuthi hhayi kanike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulume labaqhathi babo okwezokuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene kungabisavuka mpunzane ezokuthi namhlanje sokuvuka sokuthiwe lokhu lalokhu izinto zethu zonke kazihleleke njengohulumende layo ohlelekileyo njalo e-listening president uThembo uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi ezincwadi yebo siyazibona kodwa asiphiwe i-time frame yokuthi abantu bebhalelwe kulesikhathi ubhalwa sibili ngeqiniso njalo lama-roadblocks onalawa siyabonga ngoba asikaqaliswa lokuhaliswa singene kuhle namhla etown kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye okuzasihlukuluza ngapha sisalungisa okunye. Okokugcina ngisithi ngawo uhulumende siyayenza izinto zethu, ama-policy zethu ebe-friendly free, ebona ukuthi kathesi sikusiphi isibanga sempilo, senze ama-policy zazasizwisisa esisebenzise kuhle njengezisebenzi zeZimbabwe nyabo.
Yes, they're marvelous with Deborah Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association, giving us, she was giving us a rundown of what's happening there. I have her on the phone, but I'll contact her again to get her back on the show. But she was just explaining what's going on there. And that's there are some fears from other members that they may spread, that they may contract the COVID-19, because people are so, there's chaos almost. People, there was an overwhelming response. People went in large numbers to get vaccinated. But the problem now is who gets, social distancing, because vaccines run out. So it's ironic that some may also get the COVID-19. So when you go back to her, we'll also ask her about how women are coming up to, you know, to take these vaccines. We know that last time she said it's so female dominated, this informal trade section in the vendors. But that's that.
Let's hear from Mike Gunguo before I drop you. Mike Gunguo, what are you seeing in Harare when it comes to people taking vaccinations, especially, you know, in women?
I think people are getting vaccinated, right? But I think one of the challenges that we are having is sort of lack of information. Mm-hmm. Because most of the time, these adverts are on television. And most of the time, these adverts are on radio. And because, you know, most women cannot afford to buy newspapers. And most of the women that are crowded in high-density suburbs, where there is load shedding, there is no electricity most of the time. So, you know, information, circulating of information is becoming it's a challenge. Mm-hmm. And also, we have a lot of theories that are in the streets. People who say they know, and when they talk about these vaccines, they preach negative words, they preach negative messages, such that some of them, even if they know that they need to be vaccinated, but they are afraid because of what they are being told with, you know, street, we call them street doctors. People who think they know when they don't know. They are the ones who are forward spreading false information. So people are now afraid, because people will tell you, what if I get vaccinated? And because someone, I actually heard one person saying, the problem with the vaccine is that it outshines your immune system. So it means your immune system will only be able to fight, you know, the virus, the COVID virus. But any other diseases, it can't fight. So I think there's a lot of information, false information circulating. And it's also a challenge of, moving of information so that everyone can access the information. But otherwise, the government is trying. A lot of, you know, adverts are happening. You know, at one point I saw the police people, you know, moving with their cars, with loudspeakers, encouraging people to go and vaccinate it. But because of load shedding, I think, people are not watching television. They can't see the adverts on television when there is no electricity.
Tombodzokera kumabasa munobata. Kana vanhu vachida kushanda nemi, vanofanira kuita sei, vanobatsira sei kuti mubatsira nebasa ramuri kuita iri. Vanokuwana ikupi uyezve mune muchida rubatsiro rwakaita sei.
Okay. Isusu basa ratinoshanda kana vanhu vachida kubatsirana nesu, vanotibata. We want either in cash or in kind. Tomboti mwamuna anotorika na kutine sugar yacho, anotorika na kutine sauti, ne flour, kana achira, maybe toti kwa natuma shops, kana kutivani, wani ma businesses, hao vane zunu zacho in kind kudara. Chatino ngoda, vani wakatibata, toto rajini zozo, to package, to hindi sakuvano. Kana kuti, vani wanokwanisa futi kutibatira in cash, vanogona kutibata futi panhamba dzedu dzinoti 0772-555093. 0772-555093. Vanogona kutitumira chero amaunti yavanayo. Chero rikaita dhora. Funga kuti wevanhu 50 vakabvisa dhora. yato $50. Tautokwanisa kuraramisa imwe mhuri. Saka vanhu kana dai vachida kuti pairi mari vakatibata panhamba idzodzo, votitumira pari panhamba idzodzo, tinoenda tonotenga, toita madistributions. Ene zvinhu zvedu zvinenge zviri account inenge zviri transparent. Netransparensi dzinenge dziripo. Then tinokurudzira vakawanda kuti bata paFacebook page yedu, kunyanya madzimai nana baba, ndiri kukurudzira huyai paFacebook page yamai Gunguo. Facebook page yacho yakanzi Mai Gunguo. Moita follow that page. Mukaita follow that page, tinotaura ipapo, motiudza kuti mhuri iri pakati yanetseka, toona kuti tingabatsirana sei. Saka endai kuFacebook page yamai Gunguo, yakanzi Mai Gunguo Facebook page. Mukangoti Mai Gunguo muri kuFacebook page inobva yabuda, moita follow.
Vamwe vanozoti hatizobirwi mari here, nekuti tinoona panguva inoi pane magumaguma akati wandei.
Ehe, aiwa, zvino isusu zvinhu zvedu zvinenge zviri transparent ende pane maissues of accountability anenge aripo. Hatishande tega, tinoshanda nevakawanda. Saka tikaenda tinogona kuti maybe toti ngatitsvagei shopu yavari comfortable nayo, toti taidentify kana kuti some wholesaler handitika, totora topuwa madetails eikoko, wobhadhara mari straight ikoko kushopu kwachona ikoko kana vachida kudoneta. Isu tongoenda taakunotora zviri zvinhu taakupakeja tichienda tichinopa vanhu, uye tinozviita zvichibuda kana paFacebook vanhu vachiona kuti ndo zvatiri kuita. Kana vasingatye kuvanhu vanhu vanoonawo kuti tiri vanhu vakatendeka, bhozi zita rakanaka Marvelous ka rakangonaka. Hatidi kukanganisa zita, tivamwe tine mazita atachengetwawo kwenguva yakareba akanaka, hatingazodi kutanga kuakanganisa neizvozvi. Saka they are guaranteed issues of transparency and accountability tinonge tichifamba navo tese.
Tomboti hurumende yakateerera pari zvino, muchionawo zvekutarisana nyanya nemadzimai panguva ino yeCOVID-19, zvii zvamungada kuona zvichiitwa nehurumende kana vachibatana nemi kana nemamwewo madzimai, zvii zvamungati vangada kuziva pari zvino?
I think kana hurumende yedu yakateerera, chekutanga rega nditange nekuvatenda, because tine department resocial warfare handitika rinoona nemaissues esocial protection. Tiri kuona hurumende yedu ichishanda zvakanyanya Marvelous, ichibatsirana nemafamilies ari vulnerable, vachiita macash transfers, pamwe pacho vachiita mafood packages, uye tiri kuona zvakare even mai vedu mai Munangagwa vachienda vachinobatsirana nemadzimai vachinovabatsira nezvekudya. Saka tinoda kutenda hurumende yedu kutanga, asi sezvinongorehwa kuti mazuva ese maresources they are not enough, we have scarce resources. Saka maresources haakwaniri, havazogoni kuzvipedza vega nokutiwo maresources anenge ari mashoma. Saka I think ipapa patiri kupinda pasituation yakadai yemalockdown yakadai nemalimitations ekufamba, vakaitawo kuti vakaita sesu tinoshanda nemadzimai tikwanisewo kuwana matsamba ekufamba, kuti tinosunungukawo kufamba, kuti kana ukanzi uri kuenda kana kumhuri iri kumbare ukasvikawo pamaroadblock woburitsawo mapepa kuti ona isu tiri organization iri registered, tiri kushanda nemadzimai, tiri kuenda kunopa vanhu chikafu, tokwanisa kufambawo zvakatambanuka kuitira kuti dambudziko rachona tingoribatirana pamwe chete, because it takes a community. Macommunities ndo ari stressed because of the disaster. Saka hurumende ichibata nepayo, but isu sose macommunity we can also do what we can. And hazvimirire hurumende chete, chero iwewe unogarawo mucommunity yauri ukaona upa next door pako paine munhu asina, iwe uinazvo torana navo, ushana navo, usamirira kungofunga kuti ndezvemaorganization. Even as a family you can also help others. Saka chikumbiro changu chakanyanya a clearance letters kuitira kuti tikwanise kufamba tichibatsirana nevatinenge, nekuti hazvizobatsiri kuti vamwe vadhoneta mari yacho yechikafu iripo but handichakwanisi kufamba kunotenga, kana kuti chikafu chacho tinacho hatichakwanisi kufamba tichidhilivhara. Saka ndinongoti hurumende tinotenda, asi nekuti resources are scarce, batsiranai nesuwo nevamwe vakaita sesu tiwane matsamba ekufambisa nekukurumidza.
Aiwa, tinotenda, moramba makabata zvenyu, tisadzoka kwamuri. Star.
Deborah, yes, I also have
our next guest, Deborah Mkasa, on the line. Yebo ke sofikile ke Nkosazana Mkasa. Yeah, your voice yakho ingani ikhatshana mbijana, ungayengezelela nje mbijana, lathi sizayengezelela ivolume ngapha. Ungasitshela namhla ukuthi sizaqalisa ngesiNgisi nje ukuthi today, how did that program of the vaccination for informal traders go continue in Bulawayo?
Okay, ngiyabonga kakhulu.
Never had to be sent out to the sun and 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 the
Yes, and when it comes to women, do you have many female members, and are they also taking up the vaccine, or is it more of the males? Yeah, uthela laphana labamunyisa bayahlaba kwakulokwesabela yini ukuthi akumelanga behlaba. Yikho abakutsheliweyo ukuthi bona basoze behlala. Yeah, ubambe khonapho ke sizaphenduka kuwe. Marvelous. There we had our guest Deborah Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. She's saying yes, people came in their numbers for vaccination of the informal traders, and most of them are women, by the way. She's saying they are the backbone of the informal traders. Unfortunately for this vaccine, the breastfeeding ones and the pregnant ones are not taking the vaccine. But otherwise, most other, even vulnerable women like the disabled and others, we all came to receive the vaccine. Over to you.
Very, very impressive. Let's just take a listen to what came out of the vaccinations that actually arrived in the country today before we wrap up. We only have like 2 minutes left, but let's take a listen. What the government had to
do. This afternoon we're receiving the Sinovac variety of the vaccine. We were receiving 2 million doses as we had promised last week. So they are here. We can now really go full throttle in terms of the blitz vaccination program that is being rolled out by the government through the Minister of Health. Colleagues, I want to say this, that the vaccination program is not just about saving lives. It is also about saving the economy. Because when your people have been vaccinated, when employees have been vaccinated, when citizens have been vaccinated, it's easier for government to open up the all aspects of the economy. So it is also about economic recovery. I must say that next week, on Thursday, we'll be back here. Hope to see you again. We're receiving another 1.5 million doses next Thursday. And as of today, again, we've taken another decision that end of July, we're going to buy and receive another 2 million doses. So we're determined to go on to this blitz program to make sure that Zimbabweans who deserve to be, who need to be vaccinated, are indeed vaccinated, and we can open the economy safely. We're determined to reach that herd immunity target of 60% of our population being vaccinated as speedily as possible. So we are really going to go out on this blitz program between now and the end of the year.
So we're hearing there from Professor Ntuli Ncube.
I would also like to say thank you to our guest, Oliver Lelisayo, him, who's standing in the Mhlanga Sitha. Sidibane njalo ngolwesine oluzayo.
I'm marvelous in Washington.